Nyanzvi munyadze zveutano Dr. Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimbwa kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
So asma chirwere chemapaipi anofamba nemweya kusvika kumapapu edu. Anoonekwa achizvimba uita kuti mweya unogumisira kukanganisika kufamba.
Vanorwara neasma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura kweumumwe murwere amai mesi dzidzai mashongwa.
Yeah, ini ndakabatwa asthma 1982. Ndakaita very bad cough and ndakadmitwa by then yainzi Andrew Fleming. Iyo parirenyatwa. Ndaifema ndichiita kamwe ka sound kakunge huku kuti oi. Ndikapiwa mishonga maruva ngo emajakaranda ndotambudzika. Kukanyanya kunyorova ndinotambudzika. Kukanyanya kupisisa zvinondivhiringa.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakakanganisa dzinza ravo. Dr. Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri.
Kazhinji vanenge vachida kuzobatsirwa nemishonga inofemerwa. Inobatsira kuti ivhure mapaipi ayo kuti mweya aoneko uchipinda. Kana mumhuri mune munhu ane asma, dzimwe hama speciali dzemumba imomo dzinoonekwa dzine asma.
Ko ndiani anogona kubatwa nechirwere ichi? Dr. Kasekete vanoti
asma inogona kubata chero munhu kubva kuvadiki kusvikira kuvanhu vakuru. Chero vari vadiki zvekuva pasi pegore, pane zvinhu zvakawanda zvinokonzeresa kuzarirwa nekukosora. Saka kazhinji vanenge vachida kupota vachitariswa kuti ndiyo here kana kuti kwete. Asma hachisi chirwere chekuti ukachiita nhasi ukapiwa zvokufemesa chatopera. Chirwere chekuti chero usikunzwa kukosora, usikunzwa kuzarirwa kana kuremerwa pachipfuva, panenge patori nekuzvimba kunenge kuchiitika kwakunenge usinganzwi. Saka nechirwere chinogara chichiitika.
Dr. Kasekete vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asthma attack.
Zvinoita kuti munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko. Kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde muattack kana kuti dhasi. Saka zvakakosha kuti magumbeza achinjwe kakati one day pavhiki. Makapeti anekuchengeta dhasi futi. Saka izvozvo ndizvo zvinhu zvinokonzeresa kuti zvone vanhu vapinde muattack.
Vaendera mberi vachiti chirwere chekukosora kana mamwe mapiritsi anenge asma zvinokwanisa kudenha denda reasma. Musi wa5 Chivabvu gore roga roga Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Asthma Day. Gore rinobazi rezveutano rakakurudzira vane denda reasma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopisi Vanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezveutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara neCOVID-19 zvakafanana nawo nezviratidzo zveasma. Kunyange zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane asma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, pachiri kuita tsvagiridzo izere nenyanzvi. Vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navana chiremba vasati vabaiwa nhomba yeCOVID-19. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara neasma hwakaderera kubva mukupera kwegore 2019 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemapfumba kana kuti 339 million vanorwara nedenda reasma pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.